Mungwe mugari wekumasvingo mudunhu rezaka amaisa ramakombe vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekushayikwa kwembeu apo mvura yakatanga kunaya.
Tatoshushikana nenyaya yembeu nokuti tatenderera matinostenga mese mashops ese atingagone hedu kutaura namazita asi taishaya. 513 ndo mbeu inorimwa, ukatotarisa varimi vese zaka bhikita gutu nekwana chivi nekubvi ndo yetinorima asi taishaya. Saka patanga tichibvunzawo vemashops, zviri kunzi mbeu yakatorwa nehurumende ichiti masupplyers ngavaise kucommand agriculture, ende tinozati kana yaenda ikoko mbeu iyei ichapiwa vatsigiri. Tatarisana nesarudzo kudai tiri kutonzwa urohwa nehana nokuti tichaishayiwa kana usingatsigiri bato riri kutonga hauwani mbeu iyo yatonzi ngaisupplyiwe uko, vachabvawo panana pachavo. Saka kurima kuchatonetsa kunyange mvura ikanaya, asi chichatinetsa imbeu.
Vazhinji vataura nestudio 7 vanoti mbeu yeSeedco SC513 inozivikanwa nekuti mbizi, iyo inorimwa munzvimbo dzakaoma dzisina mvura yakawanda mumasvingo haisi kuwanikwa muzvitoro. Vamwe vanoti painowanikwa vari kutadza kuitenga nekuti yave kudhura sezvo yakakwidzwa gore rino kubva pamadhora $24 kuenda pamadhora $30 pachisaga chinorema makirogiramu 10. VaDennis Gono vekumwenedzi vanoti kukwidzwa kwembeu kunovarwadza sezvo vari kunetseka nekuwana mari munyika.
Hatisi kuiwana uyezve mutengo wembeu wakakwiririsa. Mbeu yatiri kuwana ndeyaino kugadzirwa nevanhu yekupendwa. Isu mbeu yatiajaira imbizi CR513 ndiyatonyanya kushandisa sezvo mvura yakatinaya kudai tikutarisira titange kurima asi tiri kushaya mbeu.
VaKletos Chapanya vanotengesa muN Richards Hardware vati mbeu iri kunetsa asi mamwe makore inosidai yazara muzvitoro zvavo.
Varimi vatanga kuuya kuti nhaye mvura apa ndopavadi ndopavangoti manyu manyu, vakangotanga kumanya mavhiki maviri apera. Mbeu 513 nonyaya kudiwa nevanhu ndoichiri shoma, asi dzimwe ma403 agriseeds ma201 awo inenge iripo, asi kunyanya 513 ndoichiri shoma.
Kota tinoona nezvekurimwa, vaJoseph Made varamba kudayira nhare yavo kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko rembeu. Asi nyanzvi mune zvekurima uye mutungamiri webazi rezvekurima pachikoro cheGreat Zimbabwe University Professor Munashe Shoko vanoti vanhu havafaniri kurohwa nehana nekuti nguva chayo yekurima haisati yasvika.
Ndinoona sokuti mvura yekuti vanhu varima haisati yaita, inengova mvura zvayo yangona yavo zvimupfuna mbuya. Asi mvura chache inonzi katinoti isu kuagriculture effective rainfall yasoka masoyo zvokuti vanhu vachirima haisati yavapo. Kushaka kwembeu mashops, yes I know, ndichinchinongopa kuti varimi vajara kuwana mbeu dzavo dzava dziri redi muna July August, but iye zvino kuda kuti mbeu yatinonokewo kupinda mashop.
Vanhu vazhinji vanotyira kuti vakashayiwa mbeu nguva ichiripo zvinoita kuti vabatwe nenzara gore rinouya panopera mwaka wekurima. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.